Mapato manomwe anosangana muHarare achigadzirisa hwaro hwekushanda ari pasi pemubatanidzwa weMBC Alliance kuitira kuti vakunde ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoudza gurukota rezvemari kuti ridzosere vechidiki pamabasa. Kunyangwe hazvo vachinamasa vakange vamboti hurumende haina mari yekubhadhara vechidiki ava. Vagari vekwaMutare vochema-chema nekuvharirwa mvura nekanzuru yeguta ravo. Vechidiki vekuZimbabwe vanga vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vanoshanyira Studio 7 nhasi uko vachataura pamusoro pezvavakawana muzvidzidzo zvavo muAmerica vasati vadzokera kumusha nemusi wechishanu. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvinoreva chirongwa cheMandela Washington Fellowship kune vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona Live yanhasi tichange tine vechidiki vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vanoda kuteerera Studio 7 na 7 p.m. tibatei pamasaisai anoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.